Pasuwa akwanisa kuendesa chikwata chemaWarriors kumakundano e 2016 African Nations Championships kwapera mwedzi miviri chete apo akaita mukurumbira wekuendesa chikwata chevechidiki chemaYoung Warriors kumakundano ema Africa Games ayo akaitirwa Congo Brazzaville. Izvi zvauya mushure mekunge chibodzwa chakabva kuna Rodrick Mtuma chakasiya Zimbabwe yaita mangange 1-1 neLesotho ndokubudirira kuenda kuma African Nations Championships kuRwanda mushure mekukunda Lesotho 4-2 pamitambo miviri. Zimbabwe yakakunda 3-1 mumutambo wekutanga wakatambirwa kuBaba Field Stadium apo Mutuma zvekare akanwisa zvibodzwa zviviri. Pasuwa anozivikanwa zvekare nekuita mukurumbira wekuve murairidzi wekutanga muZimbabwe kutora mukombe weLeague kana kakateverana izvo akaita neDynamos muna 2011, 2012, 2013 na 2014. Muteveri wemaWarriors vamunacho muzvidziwa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka kuve nemurairidzi anenge Pasuwa vachiti ivo vanotungamira nhabvu vanofanira kugadzirisa nyaya dzemari yake yemuhoro.
Chataa kungoda ndechekuti pagadziriswe kuadministration uku ngazvigadziriswe kochi asacheme iye munhu ari kutamba bhora rinonakidza kudaiso.
Pakapedzisira kuenda maWarriors kumaAfrica Nations Championships kuSouth Africa muna 2014 Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechina asi mutungamiri wevatambi Dan Piri anoti vari kutarisira kudarika apa nokutora mukombe uyu.
Last year takaenda kuma semifinals hopefully tosvika ikoko tofura ikoko tonosvika kuma finals acho.
Asi Piri anoti izvi zvinokwanisa kuitika chete kana Zimbabwe Football Association yavapa nguva vari pamwe chete mugadziriro yavo yokumakundano achaunganidza zvikwata gumi nezvitanhatu zvinorura munhabvu muAfrica.
Tite maybe a week or two dream camp then kana tichienda kuma countries yayo ka tiende earlier tonoacclimatize.
Muongorori wezvemitambo vafara ikambamura vanotenderana nazvo vachiti ivo maWarriors anofanira kupiwa kana mwedzi wese vari vese mukugadzirira kwavo makwikwi aya sezvo mitambo munyika yave kusvika mukupera.
Apa tinofanira kutoti toita kana mwedzi chaiwo vakomana ava vari pamwe chete vachitrena pamwe chete kuitira kuti pavanozotambawo mutambo haiwa havanenge vachiwirirana.
Makundano eAfrica Nations Championships ndevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Kukunda kwemaWarriors kwauya kwapera svondo rimwe chete chete mushure mekunge maMighty Warriors akabudirira kuenda kuma 2016 Olympic Games varova Cameroon. Asi mumusha mapasuwa meDynamos hamuna mufaro mushure mekunge chikwata ichi chakaita mangange 1-1 neFlame Lily izvo zvasiya vazhinji vanotevera chikwata ichi vachiti pavo mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League papera. Asi mufaro uri mumusha meCholocho Pirates mushure mekunge chikwata ichi charurova 1-0 ndokubuda pachinzvimbo chinopisa chekuenda pasi-pasi mudivision 1. Chinzvimbo chavaive vari chegumi nenhatu chatorwa neBuffaloes iyo yakadamburwawo 1-0 nehwange pamusha payo ndokusiyawo hwange yacho ichikwira kusvika pachinhano chechitanhatu icho chaimbove neHarare City iyo yakaita mangange 2-2 nehaumine. Asi murairidzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti mangange aya haasi kukanganisa gadziriro yavo yechibuku Super Cup Final apo vari kusangana neDynamos nemugovera.
Ndovimba kuti tichadzokera tonosenza tongogadzirisa shoma nini zvandaona zvinoda kuti izvotiite.
Sande Chidzambwa ari kuenderera mberi nekukunda apo chikwata chake cheZPC Kariba chakanobanda Dongo Somius 4-1 ndokukwira muurongwa hwezvikwata kusvika pachinhano chechipfumbamwe. Asi mashoko atiri kunzwa ari kuti Dzambwa wacho angangosiya basa kuchikwata ichi sezvo ari kudiwa neDynamos iyo yakamupa mukurumbira semutambi pamwe semurairidzi. Vatungamiri vechikwata cheDynamos ichochi vanonzi vakaita musangano wechimbi chimbi mushure mekunge vaita mangange neFlame Lily apo zita raChidzambwa rakasimudzirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.